Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 8 2018. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndanga katungamirirawo vatungamiriri vatanga tinawo vanosanganisira vabiti nava Wolfsmenove takazojoinwawo namai Mujuru.
Nengo dzesenete dzekuAmerica dzopeta misangano nevatungamiri venyika muZimbabwe.
Maratidziro azvo pari zvino ndeyekuti ivo vamunangagwa chavo vakatomboendawo kuBotswana vachangosarudzwa. Vakama vasisipowo zvakare ukama hunogona kunge hwakuchitanga kuvachika.
Mutungamiri weBotswana mutsva oshanyira Zimbabwe mangwana. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzesenete shanu dzange dzichishanyira muZimbabwe kubva kuAmerica dzasimuka muZimbabwe nhasi dzichidzoka kuAmerica. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Maguire vaudza Studio 7 kuti nengo dzesenete idzi dziri kutarisirwa kusvika muWashington DC mangwana. Nezuro nengo idzi dzakasangana nevatungamiri vehurumende uye vanopikisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasangana nengo dzeSenate idzi vachangobva kuChina vakati vanovimba kuti ukama weZimbabwe neAmerica huchasimbaradzwa. America yakatemera vaMnangagwa nevamwe vavo zvirango nenyaya yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Nengo dzeSenate idzi dzakaitawo musangano nevamwe vanopikisa vakaita semutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa uye vamwe vari mubatanidzwa uyu vanosanganisira vatendai biti navaWashman Ncube pamwewo nemutungamiri weNational Rainbow Coalition amai Joyce Mujuru. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChamisa.
Takasangana nemasenata ekuAmerica anokwana kuita mashanu vanosanganisira vana Senator Flake, Coons, Senator Peters, Senator Bennett na Senator Cory Booker. And masenata aya akauya achirakidza kuti ane chido chekuti vanzwe kuti sarudzo dzakamira sei. Isu takatora mukana uyu nokuti akagara navo kwemaawa anokwana matatu tichitaura zvakasiyana siyana. Ndini ndanga katungamirirawo vatungamiriri vatanga tinawo vanosanganisira vabiti nava Wolfsmen Ncube takazojoinwawo namai Mujuru kuti basa rifambe zvakanaka. Patakataura navo takataura zvakasiyana siyana asi chatakanyanya kutsanangura uye chatakanyanya kutseketudza ndechekuti sarudzo dzemunyika yedu yeZimbabwe hadzisi kutifadza.
Zvikonzero zvei zvamanga muchipa?
Kunyanya nyanya kumbunyikidzwa kuri kuitwa vagari neva vanonge vari mumaruwa kazhinji. Tiri kuona kuti nyaya dzemaserial numbers zvisiri pamutemo, zvinotyora mutemo, hazvisi kunge zvichitariswa. Takatotaura tikati vaMnangagwa vane mhosva, vari kutyora bumbiro remutemo, vari kutadza basa ravo nokuti ndiye mutungamiri wenyika, haafani kuregera zvakadaro zvichiitika, zvinofanira kumiswa. Chechipiri, takataurawo nyaya yatinoziva yekuti kune vanhu vari kutyidzira nokuvhundusira vanhu mumaruwa umu vachinyevedzera kuti ivo vasoja. Tichiziva hedu kuti masoja edu aite zvakadaro vanhu vanongova vanotumwa nebato rezanupf. Izvozvezvo takazvicheta zvetichi tichifanira kugadziriswa. Chechitatu, takataura kuti tuda kuti kuita muonera pamwe nenyaya yemamiriro akaita ZEC nyanya vanoshanda ku ZEC kuti vanofananga vari vanhu vatinowirirana kuti hazvisi here zvimijibha kana kuti zvivanda zvirimwe bato kana kuti zvipoko zvinenge zvakatumwa nerimwe bato kuti zvikanganise inyaya takataura yeZEC Secretariat takataura zvenyaya yevoters roll kutoda kuona kuti hapana here vana vakanyoreswa vamavoters roll vasina makore 8 nekuti neuchapu kune umbo hwatinahwo nenyaya yekuonawo nikuvhu nemabatiro ayo nemashanyiro ari kuitwa nezanu PF kuChina nekuRussia takati izvozvo kutoda kuti zvinge zvichibuda pachena kuti zviri kuitwa nenyaya yechi chikuru chimwe chatakataura inyaya yemabalot takataura kuti mabalot paper toda kuziva kuti anopringwa kupi nani uye anenge akachengetedzwa nani uye bepa racho tinoshandisa rakaita sei izvozvi zvitakati hatitombodiye uye hatizobvumi kuti timbunyikidzwe kana kusvinyangwa semusuwa panyaya iyoyi neingi chashandiswa nenyaya yekuti vanhu vachavhota sei hatiiti zvokuti vanhu vange vachiita zvemabhesi mumaruwa vanhu vachirohwa munhu ngaave akasununguka asingatinhwi nasabhuku
ko vakataurawo here nenyaya yezvirango nekuti tiri kunzwa kuti paroda kuvandudzwa yemutemo yawo yezidhera
vakatibvunza muonero wedu kuti toda kuwedzera kusunga zvipanera kana kuti mabhaudhi ekuti ti ava vanenge vachiita utonge hwekukoronyera vagadzirise isikati iyoyo inenge iri nyaya iri pakati penyu vari kuda kusunga mabhaudhi nevari kuda kusungirwa vacho isu kurudziro yedu ndeyekuti toda kuti nyika iende mberi zvakanaka ive nesarudzo dei zvaigona kana zvichigona kuti tigadzirise zvinofanira kugadziriswa tisaramba tichingokoka hwema hwakashata kubva kune dzimwe nyika zvaane mbiri yokuva chidembo chinonhuhwa kunonhuhwira wakawanda saka toda kugadzirisa izvozvo tione kuti nyaya iyoyo kana yagadziriswa tovawo nehwema hunokwezva vakasiyana siyana vekune dzimwe nyika kwete uyu hwema hunonhuhwa tiri kuona hunokonzerwa nenyaya yekuda kuramba kuva ne-one man one vote inova nyaya yatakarwira kurusununguko
mutungamiri wemdc vanelson chamisa vari parunare muHarare bato re-National People's Party rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru rinoti nhaurirano dzekuita mushandira pamwe pakati paro neMDC dzasarira kumashure panguva iyo mapato ave kugadzirira kupinda musarudzo mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera
vashaura nestudio 7 munyori mukuru weNPP vaGift Nyandoro vati hapana kutauriranwa kwati kwaitwa pakati pebato ravo neMDC yave kutungamirirwa navanelson chamisa zvichitevera kushayika kwakaita vaibva vamutungamiriri weMDCT vamorgan tsvangirai
hongu takanga tine memorandum of understanding iyo yatisina kupedzisa kunge ichitaurwa nezvayo but tinobelieva kuti munhu wese anodayira kuti after kushayikwa Morgan Tsvangirai tinobelievawo kuti MDC sebato rine yatingatiwo maprocess ainenge ichiita mumusha mayo yekunge yane utungamiri hunyowani uye kuti zvinofamba sei saka kubva nanhasi tinenge takatarisirawo kuti tinovimba kuti pachange pane nguva yatinogona kunzwawo runhare rworira kana shoko rosvika kuti havedue takanga tiri mukati mekuchema asi tasvika mukati mekugara zigana kana panenge panhaurwa yanga iripo tichiipedza sei yatingati pachivanhu kana vamwe musha wavanga uchiri mutema hamungamhanye imi muchiti saka maapapi ivo ndovandozokuzivisai kuti vagadzikana here kana kuti kwete asi ndingataure kuti mai Mujuru uye nevanovatsigira sebato reprc takangomirira kuti musi watinoudzwawo nhaurirano iyoyo hatina chakaone chakashata tinenge tichienderera mberi nekuona kuti tingashande pamwe chete sei nevamwe
vachamisa vati vanoda kuti mapato ose aite mushandira pamwe pamberi pesarudzo
nguva yafamba hongu asi tinotaura kuti hapana chinhu chinogona kuti chanonokera kubatana isimba vanhu vakanga vari pamwe chete ndoudzamu vanhu vakanga vakatarisa chinhu chimwe chete havakundike munozviziva kuti svinga rehunhu haugoni kurityora kana rakabatwana nehunhu ivo chibhakira kana chabatana ruoko ukabatanidza zvigunwe mbama chaiyo inobuda ipapo yakasimba saka tinoziva kuti kuno rinwe haritswanyi inda.
Zvichakadai, mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe uye varivo vachakukwidza sarudzo vakamirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma vanoti vakazvipira kushanda nemimwe mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti pave nemunhu mumwe chete achakukwidzana navamwe Emmerson Mnangagwa musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Takavhura madhoo edu zvekuti patakaenda kuSouth Africa pane utungamiri takasangana takabvumirana kuti tinofanira kunge tichitaura tose kuti tibude nechinhu chimwe chete tikwanise kuita munhu mumwe chete anenge achikwikwidzana nezano akamirira vanhu wecoalition. Zvakanangana neizvozvo ndezvekuti zvimwe zvenge zvakanganisika muZimbabwe ndezvekuti masimba aPresident akawandisa, saka tinenge tatsvaga mumwe chete anoita President anowa iye achazotaura nevamwe, kwete kuti obva aita mbimbi ndoga otanga kutiza nechimuti sezvatakaona zviitwa naRobert Mugabe.
Dzimwewo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunonoka kuri kuita mapato anopikisa kuumba mubatanidzwa wakasimba uye kunonoka kufamba kwezvinhu panyaya dzenhaurirano idzi kuri kuitawo zvakare kuti veruzhinji avo vari kuda kuti mapato aya abatane vaore mwoyo nenyaya dzesarudzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri mutsva wenyika yeBotswana vaMogwetsi Masisi vari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe mangwana kuzoita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana rinoti vaMasisi, sezvinoitwa nevatungamiri vatsva veSADC vose, vachatenderera mudunhu vachisangana nevamwe vatungamiri kuti vazivane. VaMnangagwa navaMasisi vari kutarisirwa kutaura nyaya dzekudyidzana. Mukuzeya nezverwendo urwu tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Rwendo rwavaMasisi kuZimbabwe rwakakoshera iyo Botswana pachayo, nekuti kekutanga rangarirai kuti kuBotswana ndokune vashandi kana kuti yatingati secretariat yeSADC, ndokune muzinda kwayakatidzi. Botswana inoramba iri nhengo yakakosha chose mukuvachidzana neZimbabwe, saka hazvingashamisi kuti mutungamiri mutsva weBotswana anenge asarudza kutanga kushanyira Zimbabwe nenhau yekuti panenge pane ruzivo zvakare rwekuti kupfurikidza nenyaya yekuti kapfuura nyaya yekudyidzana nenyaya yekuti pane maZimbabwe dzakawanda anogara muBotswana, nyaya huru imwe yakatokosha inyaya yekuti vagokurukurirana nenhau yesarudzo dziri kuuya idzi, nekuti mukupindana kwemazuva ivo vaMasisi vanogona kutengewa vabatwa nemabasa vasisachakwanise kunge vachishanyira Zimbabwe panguva iyo vanenge vachitarisirwa kuishanyira.
Tichitarisawo kudyidzana kweZimbabwe neBotswana, taisoona kuti vakama navamugabe vanenge vangava makara asionani. Munoona sei kudyidzana kwavaMasisi navaMnangagwa?
Maratidziro azvo pari zvino ndeyekuti ivo vaMnangagwa chaivo vakatomboendawo kuBotswana vachangosarudzwa. Vakama vasisipo zvakare, ukama unogona kunge hwakuchitanga kuvakika, asi hatingangotauri chete nyaya yekuvakika kweukama, nekuti changa chakatokosha pakuita kwavakama yanga iri nyaya yekuti ndivo vega mutungamiriri oro vashoma vainge vaine izwi rakakosha chose rakakoshera vana veZimbabwe, nekuti vakama vaisatevedzera kana kuti vaisateerera nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vaisumudza izwi ravo vachitsoropodza zvakare vamugabe nenyaya yekugarisa pamasimba. Vaisumudza izvi ravo vachiratidza kuti vaimira nevana veZimbabwe. Saka izvozvo zvinhu zvatinotarisira kuna vaMasisi, nekuti vakarasa chiitiko ichocho, vakarasa unhu ihwohwo hwatakaona huchiitwa navakama kwemakore mazhinji sevana veZimbabwe tinenge tarasikirwa chose.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa.
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinokurukura nevakomana nevasikana vechidiki vari kusimudza mureza weZimbabwe vari kwakasiyana siyana. Tarangu ndinonzi Ivan Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tagona kusanganawo na mukoma Tipsy Mubanditi vanoimba vari paZimbabwe apa. Mukoma Tipsy, muri sei?
Mukoma, muri sei zvenyu?
No, ini ndiri right mwana wamai. Kwakadiko kwararo?
Aiwa, kunogova tiri right zvedu.
Tipsy, ngatitange nekudai munengena. Vanhu vangade kunzwawo kuti iye anonzi Tipsy Mubanditi uyu ndiani uyu?
Aiwa, anonzi Tipsy Mubanditi zita rake chere chere rekuberekwa. Anonzi Nigel Makoni, age 24.
Right.
Vanobva nepamba arapa.
Saka kuti azonzi Tipsy Mubanditi zvakauya sei?
Ah, takazongoirira ndatatorwa namukoma karadzi zvanja une chipo mupano wangu ufanira kungoita sei kungomisa tese.
Ndoo matangira amakaita.
Tikaronza hatifanira kungorova mawiki zvingena mberi.
Saka ungaone makore mangani pawakatanga kurova machuni kudai?
Pandakati kupinda kuclan handareni wanendao.
Tiri kunzwa kune machuni chuni akawanda wanda, vana murombo munhu, vana moto. Iri pahit mazuva ano ndeipi?
Haya, tinyanyopusha murombo munhu.
Saka munowanzorovera kupi kwamunoridzira kunoungana vanhu vachikuonaiwo muchirova musamba?
Ah, machosera different places all over Zimbabwe. Sometimes tikobuda chaicho tinana Cape Town na Pretoria Joburg.
Kuimboya ika kuAmerica muchauya rini?
Vana vane kuAmerica kuchida nochiedza.
Alright.
Timuregedza kuuya achouya.
Saka tombotarisa kuti chakakusunda kuti upinde mumusic industry chii?
Pane imwe epi inonga tinoti tichogona kuimba kanyi tanomboda sei tanombositirani. Paunositira ipapa uti zvinoti nakuita sei nakutonakira wakaappreciate. Pakane zindakanga brain yekuti saka gandirani chipusha. Plus at least inongooneka talent kanenge ari imoka hatizongopusha usinaka talent. Apa kupusha paipaya risponse inonga uchiwana ndo inenge ichitokupa kuti power yekuti urambe uchingoimba. Ndo zvinhu zvinoita sei? Zvinoti motivate izvozvo.
Vanhu vekuZimbabwe vanowanzoti vana ngavamanikidze kuenda kuchikoro stereki vadzidze vasaite zvemagitare vasaite zvemadrama. Iwo pawakapinda munyaya dzemusambo idzi vabereki vako vakazvitambirawo seizvo?
Aiwa, chikoro chandatopedza tikatonyora mafungu tikapasirirawo. Hatinazopasa zviri zvemino mberi but takapasira. But aiwa, bho vanakirwa. Pane mangu mbotiyongo ndoda kuti misa kuti havasi kufara nazvo pa Parizirizi zani nchida, parizirizi zani nchida, zani nchibuwele. Kwa wanafana tunga tase, tusindisa wawo kutini nwa chuo hundi tase, jiende forward.
Kuneva mwewe chidiki, varu kushuwira wawo kutika, daika tikakura. Tuzoeta osa mkoma tipsi mpanditi, jiza karema zirimu industry, za munga wawudze kutiva, zili wawo sati wa pinda mairi.
Nizi industry mawani, na hidimu nani, anu ispita. Nito dongo tika nato spira wawo kutunga tase, wawo kutunga ita goza, mproblem zono sangana wawo mwaka wandi sestere. Nito da naru,
I think the blessing here is that I want to see.
Tinotenda zvikuru Ivanza iko zvino tochimboenda kuna PJ achitipa chirongwa chechitendero satinombopiwa na Tanonoka Wande.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Yesu simba.
Tinokugamuchira muchirongwa chedu apo tinotaura nezvechitendero. Arikugamuchira muchirongwa ndiPraxedes Jeremiah. Ndakaita rombo rakanaka svondo rapfuura. Kwekunge ndichisangana namufundisi kumusangano wemadzimai vanopinda kereke resabata. Apo vakanga vapedza kubhabhatidza madzimai anosvika vatanhatu vakatora danho rekuti vanoda kubhabhatidzwa. Mushure memusangano wemadzimai aya vanova pasi pesangano rinonzi Zimbabwe Adventist Women Conference kana kuti ZAWAI.
Ndinoitwa Farai Niwatiwa, ndakakurira kwaMutare, Zimbabwe. Ndakauya kuno kuAmerica mugore ra1999 ndikasetla kuSouth Bend, Indiana. Ndakafambira chikoro, Mwari akatikomborera kuti ndipedze chikoro muna 2005. Pandakauya kuno munamato wangu kuna Mwari waZimwari ndivhurireyo musuo wekuti ndikwanise kuita ministry kuno. And Mwari is faithful, nekuti muna 2005 pandakapedza mastudies angu kuAndrews University, Mwari akavhura mukana wekuti ndionekwe ne one of the officials akazoita maarrangements ekuti nditange ministry muno muAmerica. Saka ndakatanga mugore ra2005 ndikapasta my number of churches. Panguwa ino ndiri kupasta ku church inonzi Grand Rapids Bethel Seventh Day Adventist Church. Uya kuno ndinotenda Mwari nekuti kwanga kuri ne good Zimbabwean community yakatibatsira in our adjustment muno. Tine very strong presence. In fact, Mwari akandikomborerawo kuti ndiwe part of the leadership ye Zimbabwean club yakafomewa ku Andrews University. And out of that, Zawak and men's ministry yemaZimbabweans, you know, has come out of those kind of initiatives.
Mababatidza madzimai mangani uye kurudziro yamungapa kune avo vasati vauyawo kumusangano yakadai.
Tababatidza vanhu 6 zuva ranhasi. Ndoda kuencourage maZimbabweans muno muAmerica kuti tsvagai vamwe wenyu, shumirai pamwe chete. Nekuti kuno kuAmerica kune zvizhinji zvinoti pia mukufamba kwedu naKristu. Mabasa, marriages are falling apart, wana, raising up wana is very difficult and we need a support system. Saka tsvaganai, shumirai pamwe chete, namatiranai.
Ko kune avo vanotumira vana vavo mhiri kwemakungu vanoita pfungwa dzekuti pamwe mwana wangu achingaenda kuAmerica achanamata. Chii chamungakurudzira?
Kuno kune maZimbabweans vanoda Mwari. Kune magroup akasiyana siyana madifferent states. Kamusatyire wana wenyu, kawaudza wana wenyu kuti watsvage maZimbabwean communities. Especially maZimbabwean communities are serious nechiKristu. Wana wenyu will be able to be integrated. Kune wafundisi wakawanda wakauya kuno, and we are trying to see if we can organize wafundisi kuti to make sure kuti sangano riri kuno kuAmerica that will be able to pastor yo wana wari kuuya.
Shoko kune yavo vari kumusha vemhuri yenyu. Pamwe vangangofunga kuti pamwe magara kuno ngori mega mega, hapana vanhu vamunoshumirana navo.
Wese wari kumusha toda kukukwazisai muzitara Jesu. Musatityira kuno kuAmerica. I know sometimes vanhu vanofunga kuti kana vanhu vauya kuAmerica, that's the end of the Christianity. Tirikuramba tichifamba nendima muzitara Jesu. Mwari akuitirai zvakanaka. Tirambe tichinamatirana.
Mange makateerera guru kuro yandakaita namufundisi Efuraimu Watiwa. Nguva dzedu ndodzadyana. Tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ari kukuonekai ndiPraxidus Jeremiah.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tochimbotarisa zvabuda mutambo yenhabvu. Chikwata chenhabvu chemamighty warriors chagunda chikwata chemagladiators chekuNamibia 2-0 kunandara yerufaro pamutambo wemaqualifiers watambwa nhasi. Vanwisa zvibodzwa ndi Immaculate Msipa na Mavis Chirandu. Izvave kureva kuti maMighty Warriors vachatamba neZambia mutambo wavo unotevera. Makwikwi eAfrica Women's Cup aya achatambirwa kuGhana kubva musi waNovember 17 kusvika musi waDecember 1. Pamitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi, ezvino zvabuda: Highlanders 1 Netherlands 0, Chapungu 0 FC Platinum 2, kuchiti Capes United 2 Erentaus 0, Shabani 1 Mutare City 1. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uyu weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvemitambo vamuzi wetu Hadebe.
Chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge chichihwina ne 1-0 agoisa ndi Kofi Makaruse agoisa after 52 minutes after Brian Banda auya ne cross iye achibva akwanisa kuti ange achiri rowa nemusoro ari paboxi ipapo kuti Highlanders ihwine 1-0. Asi nekuti yakatamba zvakanakisisa especially pa second half, ndo vanga vachitamba zvakanakisisa iyezve vakadza maopportunities akati one day. Asi kune Highlanders vanenge vachifara nekuti game avo 5 years zvino havasati vamborowa, vakwanisa kuti vange vachiwina 4, ime yacho yakapera iri draw. Saka Matinda Ndlovu nevafana vake vari kufara sereke kuti vange vachikwanisa kuti vange vachiwina, iyezve vachiwina mutambo uyu vachibva kunorowa Dynamos last weekend kuHarare. Saka zvaitika kuno kunhandare yeBaba Fuel Stadium kuBulawayo, chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge chichirowa cheNikrut 1-0. Nikrut iri kutamba zvekutangisa kuPSL, asi vari kutamba zvakanakisisa zvavanoda kuti vange vachigadzirisa kugoesa. Nhasi uno vatadza maopportunities akati wandei, vaikwanisa zvavo kuti vange vachiwana say a point mutambo muno wanga uri kuBaba Fuel Stadium. Saka zvapera zvichiti Highlanders 1-0.
Ivo vatsigiri vechikwata cheHighlanders vatambira sei mutambo wanhasi nekutamba kwaita chikwata chavo?
Vanga vakauya zvakawandisa kugrounds. Kana Highlanders ichihwina vatsigiri vayo wanouyawo kustadium. Iyezve kurowa zvavakaita Dynamos last weekend ndo zvaita kuti vanhu vange vachiuya vakawandisa. Vakauya vakawandisa iyezve vanga vachifara zvavo mutambo wapera. Asi vanofanira kuti vange vachigadzirisa team yavo kana vachifunga zvechampionship. Asi coach wavo Madinda Ndlovu ari kuti haasi kufunga nezvechampionship, ari kuti ari kugadzira team kuti inge ichitamba zvakanakisisa.
Mutori wenhau dzemitambo muzi wetu Hadebe achitaura naMarvelous Muchanganya uye weStudio 7 sezvo nguva idi yapera gai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Nhengo dzeSenate dzekuAmerica dzopeta musangano nevatungamiri venyika yeZimbabwe. Sarudzo dzemaprimary mubato mutungamiri weBotswana oshanyira Zimbabwe mangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka indini wenyu Blessing Zulu ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda.